hazvisi zvinhu zvakanaka-naka. Hazvidatidze kuti tiri nyika inokudza zvido zvevanhu, kwete. Ende hazviratidze kuti tiri nyika ine demokirasi. Munhu amanikidzwe kudya chaasingadi kudya. Munhu amanikidzwe kuti anofanirwa kuimba maimbiro atinoda isisu. Kwete. Kana imi muchifamba muchirova vanhu nekuti anzi waimba kuti zano yakaipa, haana kumbotaura kuti zano yakaipa. Kana zvaakaimba zvinonzi anzi ibotso, haana kuti zano yakaipa. Akaimba sesomwe aingoimba nefeeling dzake dzaaizwa kuti ndozviri kuitika munyika. Imimi maakudaro kuramba kuti ataurire vanhu chokwadi. Hazvisirizvoka. Hazvisiri izvo zvinoitwa. Inini kana muri vanhu munoziva kuti we are a very popular party, tine following yakakura, muri kufamba muchirovererei vanhu, muri kuvarovererei. Zviri kuratidza kuti inini vanhu havachakudaika ii maakuita vanhu vekufoseresa. Hazvisiri izvo, hatidi kudaro. Nyika iyi haifanirwa kuonekwa ichitongwa nemakartel nemagangsters. Aiwa, nyika inoda mutungamiri. Iye mutungamiri wenyika wamunoti ED angadai akatopindira panyaya yemwana uyu semukuru wenyika kuti hai zvandimbozviita. Handiti kutombozvidzwa nezvazvo.
Imii muri munhu aimba panguva apo panga paine chimurenga, chii chamungakwanisawo kupa seyambiro kana kuti zvii zvinofanira kunge zviri kuitwa pari zvino? Sakatarisa kuti winge anoimbira ari munyika.
Batana kwevanhu vanoimba, vanhu vanoimba vanofanira kuva kungoonekwa vakabatana. Havana kubatana vanhu vekuZimbabwe. Munoona kuti kana mamusician acho uyo anouya nekake kazita, uyo achionetwa ngetumazita. Komadii kubatana mukanyadzeto music wenyu umompawo zita rimwe chete? Hakuna kamusic kaukoka kavo. Iyo music yacho yamuri kutaura yana wingidi ndezvekuna ana Jamaica. Muri kupanzwisisa? Isu hatina chedu chatiinacho. Music yakapera kare kare, yakapera nguva yana tinechikupo yana Oliver Mtukudzi nenguva yatakanga tiriko isisu. Music yeZimbabwe ndopa yakaperera. Saka isu hatisi kukomberera munhu anoimba zvaanoda, asi vanhu vemusic ngavabatani vaite chinhu chimwe chete, vamire nemumwe wavo uyo ari kuharaswa. Vasambotyisidzirwa, kwete. Vanofanirwa kuimba zvavanoda kuimba, vasatyisidzirwe, kwete. Ende tinovakurudzira kuti vese vese vechidiki vese variko mazuva ano, endai munovhotera Chamisa, musaite zvenyu zvekutamba. He is the modern guy, ndiye munhu wemazuva ano. Ava avava vave chinyakare. Mafofathers ari maancestors ari kurura nyika.
Saka imi mune mumwe mimhanzi here yamakatarisira kutepfenyura?
Ndiri kutoshanda mustudio, ndine album. Handii makambonzwa kuti ndaida kuburitsa album last month, but ndakazofunga pane dzimwe dzipo dzatanga ndasiya. Ndoda kubatsira vanhu kumaelections. Saka izvozvi zvitori mustudio. Pane dzimwe ndakatorekodha ndakatakatesa mavoices. Saka we are almost there. Tine music yakawandisa zvikuru.